Parizwino azwisathi zvatshinja ezvino kuti zviri kuita nani kuti pari kuchowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imwe haikuna like public transportation hakuna so maybe kubuda maybe kungotwasamuso makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka ora zviri kungonzi postponed until further notice saka hapasati pane date charo kuti zvinhu zvinoita normal rini
kopanyaya yekumabasa nekuzvikoro uye zvenenyaya yechikafu zviri kufamba sei
mabasa akatovharwa zvikoro zvakavharwa maprimary school mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment saka ingoriwo ndiyo until further notice kunyaya dzechikafu pavhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu but kutenga kwacho munotoita zvekuorder futi online vachizodeliver but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamunenge muri saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikokoko iye zvino izvi mazimbabweans hatisati tane muzimbabwean abatwa nechirwere asi varipo mazimbabweans akatoti one day ari kugara kuWuhan vari kudzidza vari kumayunivhesities but chikafu ndakatombotaurawo neveembasi yedu vakataura kuti yanzi chikafu vana vakaendeserwa chikafu.